Mukutarezve mari parakabudisa mashoko aro takaona kuti mashoko aya ari takuda kuti isu varairidzi nevashandi vose tinge tiri kuwedzera kutambura panhamo yatiinayo panguva inoyi nekuti tichitarisa mari dzatiri kuwana hatikwanisa kuwana mari iri mari inoshanda iri mari yebepa yatinotenga yatinonotora mumabhanga tichitarisa isu sevarairidzi tinoshandira muzvikoro zvemumaruwa kumabhanga kunopiwa kana $20 ende ma$20 acho haukwanise kana kukwanisa kuiwana nekuwanda kunenge kwakaita vanhu zvino tinoshandisa mari dzemaplastic mani dzavakutaura dzakafanana nemaswipe ecocash pase panenge pachidziwa kushandisa ecocash panenge pachishajwa iko zvino kuti paswipe futi paane mutero uripo zviri kukuwedzera kuti bvisa futi pamari yacho yati kunzi tinowana inova mari yakashota pamari yakanga yakataurirana tichitarisa kuti mari dzedu dzakapedzisira kukwidzwa kugara muna 2013 uye dzakwidzwa kudaro mari idzi dzanga dziri 1:1 neus dollar dzadziri us dollar asi vakati bhodhi voti kuuya kwaraita ra 1:1 tikagara pasina mangudya isu sebazi revarairidzi vekuvaruwa reamagametedzwa tichazvinye nozimbabwe
makambovabudza here nezvechichemo chenyu
vamangudya havana kuda kutibudira pachena vakaramba vaine hundibidoga vakati aiwa zvicharamba zvakadai inenge iri 1:1 asi takavaudza kuti mapolices enyu aya ari pakudzvanyirira isu zvinovaunza zvemutero zvinoreva kuti zvisichawani kuti chapfudza pamari yatiri kuwana zvekare tinoziva muna 2015 vakangoerekana futi vatora mari yedu yavaiti 7.5% vachiisa kupenzheni mari iyi vaiitora iri mumaus dollars asi ipo zvino zvava kuti mabhodhi notes kune us dollar inenge riri akaunti yayo kureva kuti mari iyoyo imari yatakabirwa uyezve mari yese iyi imari iri kuda kushandiswa kuti kuguta iwo vari kumusoro kwedu uku saka isu sevashandi ropa redu kushanda kwedu kudziya redu ndo riri kunge richishandiswa pesa apa kuti isu tingorambe tichitambudzika tirambe tichinonga svosve nemuromo
saka pari zvino motora nhanho yakadini
isu sevashandi tichaunganidzana sebato rinomirira varairidzi vese sangano rinomirira varairidzi vese wokumaruwa takatotora nhanho iyoyo kuti tichaunganidzana toisa tsamba dzenyuto mumadistricti ese emumaruwa emuno muzimbabwe tichiratidzira kuhurumende kuti no danho ravatora iri isu hatisi kurifarira kutambudzika hatisi kuda pamusana pekuti ivo vari kuisa mapolices anotidzvanyirira isu sevashandi
sangano renyu revadzidzisi rine simba here rokuchinjisa hurumende pfungwa pane zvainenge yatara
chinonzi chara chimwe hachipwanye inda asi isu tiri kutaura nezwi revarairidzi vose wemumaruwa saka takadaro izwi revanhu vose wemumaruwa revanhu vose nevarairidzi vose vemumaruwa nevashandi tichange tichibatana zvekare nemamwe masangano akafanana navetcpu kuti tinge tisa nhunha dzedu idzodzidzi saka tinoreva kuti tindokunda pachidanho chatava kutora pane zvino kuendesa nhunha dzedu kuhurumende
pane zvese zvakataurwa negurukota rezvemari uye nagavhena vereserve bank hapanawo here kana chimwe zvacho chakakufadzai
aiwa hapana kana chakatifadza isu tingade kutaura chokwadi isu tiri vashandi kana pasina zvinhu zvinobatsira kuvashandi tinoti hapana chai chingatifadzi tinoda kuti vange vachiudzawo zvinhu zvinenge zvichiwawo nepundutso kuvashandi vari kushandira hurumende ino uyezve nekuva nekunyika yose nekuti isu vashandi tine mhuri dzedu tine vabereki vedu vatinochengetawo saka isu hatina kufara zvikuru nezvavakanga zvavakaburisa mashoko avo.